Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro chikunguru 1/2019 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndiri Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Nhasi vaJoshua Nkomo vanosvitsa makore makumi maviri vatisiya. Chitungwiza Residence Trust inoti inodatsananguro pamusoro pemari inoita gumi rezviuru zvemadhora pamunhu inonzi yakashandiswa nekanzuri kuendesa vanhu kumusangano kukadoma. Tichanzwa zviri kutaurwa nemi vateereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nhasi 1 July tinosvitsa makore makumi maviri kubva zvakashayika vaimbo vemutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaJoshua Nkomo. VaNkomo avo vakanga vaine chirwere chegomarara vakashayika vane makore makumi masere nemaviri vakaradzikwa paHeroes Acre muHarare. Vaimbo venhengo yeparamende yeZANU-PF vaJoseph Chuma vaudza Studio 7 kuti Zimbabwe ichine zvinhu zvizhinji zvaingadzidza kubva kuna vaNkomo. Vati chishevo chavo ndechekuti mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemutungamiriri webato rinopikisa vaNelson Chamisa vakwanise kugara pasi vachitaurirana pamusoro pezvingabatsira nyika sezvakaita navaNkomo nevaimbo vemutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe. Tabata vachuma kuti tinze nezvenyaya iyi.
Fadha Zimbabwe munhu mukuru chaizvo munhoroondo yeZimbabwe. Tinoziva tese kuti ivo vaitonzi chibhochitete kwese kwese. Zvichireva kuti vanga vari baba venyika yose. Vanga vari baba vanga vasina sarudzo pakutaura kuti uyu munhevere kana musvona kana muvhenda kana muchii. Aibatsanidza vanhu vese. Saka munhu akadaro munhu asingafanire kuti kana ka one team kangano especially kana kutaura nhoroondo yeZimbabwe ndo vanhu vakatangisa zvese kuti zvifambe sezvazviri tichine kangano of course tichine vamwe vekudhara vana mbuya nehanda nevamwe vakadaro asi panguva yedu yatiurarama nhasi because kana tichitaura kudai munhu wese aurama nhasi anovaziva baba vaNkomo. Saka nechinhu chikurusa chaizvo kuti tirambe tichingorangarira munhu mukuru akadaro. And izvo zviya tichirangarira kudaro ngatirangarireiti ipfungwa yekuyananisana semhuri yeZimbabwe tichibatana chero zvikagoza sei zvikaoma sei. Let's go back tichitarisa mavalues aba vaNkomo. VaNkomo vaigara vachitaura peace 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 and ndo zvinhu zvatinoda muno muZimbabwe kuti tibudirire. Vashoma vatungamiriri vanoratidza mastraits kana kuti macharacteristics anenge aba vaNkomo. Ndinoshuwa sei kuti dai vatungamiriri vanhasi vakapindwawo nemweya iwowo mbichana chete inogona kubudirira. Baba Chamisa, baba vedu vamunangagwa president wedu vapinde nemweyowo. Saka ndangoshuvira kuti dai baba vaChamisawo navo vakapinda nemweya iwowo kuti ai vangatibatanei tivake Zimbabwe, tinogona kubudirira chose.
Kana makatarisa kuzvipira kwavakaita upenyu hwavo hwese vachishandira nyika yeZimbabwe, munofunga kuti denere rangu vari vapenyu nhasi vaifungei? Vaifara here nemamiriro akaita zvino munyika?
Hapana munhu angafare kana zvinhu zvisingafambe zvakanaka. Hapana munhu angafare kana kune vamwe vanhu vanoita drive ma selfish interest avo kupura nyika dosa ndati mini vankomo vakazvimitisa yedi ivo pachavo vangatori chibwe chitenda asi vakagona kuti ndingarambe ndingopikicha ndichipokana vanhu vechipera chireza ndiite sei ndidzoke hangu nditi ndobvaaizoze kuti zvinhu zvifambe zvoendere mberi saka iyoyo sikuriti yavo dai vari mupenyu ndofunga dai vakatopedza vakomana vesavo kuti aiwa vakomana ko wai musingaiti sezvandakaita inini ndaigona kunge ndakaitonga Zimbabwe vacho vogara vaida kuti ndiitonge Zimbabwe vana vezimbabwe vanovaida kuti ndiitonge Zimbabwe but ndakabvuma kuti aiwa chiregai vamugabe vatongi isusu tifambe sezimbabwe tichienderera mberi kusina kuteuka kweropa kusina kufa kwevanhu ndo spiriti yangaina baba vedu vankomo and dai vari vemupenyu iam sure kuti by now dai akatombovadaidza vese vanatamisa vese kuti vai pano vafanha mukuitei apa handiyo nzira yekufambisa nyika nyika inoda leader who is selfless anogona kuti aa lemiput mabe first inini ndozotevera
avo vanga vari nhengo yezanu p f vajoseph chuma vari parunhare kubulawayo nestudio 7. Sangano rinomiririra vagari vemuchitungwiza rechitungwiza Residence Trust kana kuti Chitrust rinoti rinoda musangano nevakuru vakuru veguta rechitungwiza pamwe chete namakanzuro eguta iri kuti vapiwe tsananguro yevanhu vakaendeswa kumusangano wemazuva matatu kukadoma vachipiwa mari inoita zviuru gumi zvemadhora pamunhu asi guta rechitungwiza richishaya zvinhu zvakawanda kuchinzi hapana mari. Mukuru wechitrust muzvari Alice Diana Kuvea audza Studio 7 kuti sangano ravo harina kuudzwa nezvemusangano uyu asi vari kukashamara kuti pane munhu akapiwa mari yakawanda achinzi anobva kusangano ravo. Pakuenda pamhepo tatadza kubata mukuru wekanzuro yechitungwiza pamwe chete nemunhu ane zita ratapiwa anonzi akanga akamirira chitrust kumusangano uyu. Tabata muzvari Kuvea kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Isu sevagari toda kungoti kanzuro kana zvaibvira tibudisewo pachena mari yakapiwa makanzelari apo management iyo inovei zvapane mapepa akabuda ari kutaura kuti mari yaisvika 10,000 isusu taingokumbira kuti dai taziviswa sevagari kuti tiziviswe kuti mari yese yakune huwandu hwakadaro kuti ingonoshandiswa kumazuva matatu eworkshop isusu tichitambura muchitungwiza tisina mvura tisina pekugara uye zvekare toda kuziva kuti munhu anonzi anove akabuda zita rake kuti akainvaitwa nekanzuru akamirira chitrust ndiani nekuti isusu kuboka rechitrust hatina munhu akadaro.
Iyo mari yacho iyi yakabva kunani, yakatambidzwa ani uye yakanzi ishandiswe pai?
Chekutanga kune runye rekupere kunzi vakapuhwa makandlers nemanagement vakazvipa kana kuti vakapuhwa mari iyo yatariva inova ma10,000 ekuworkshop. Saka chatiri kuda isusu kuti tiburitsirwe pachena nekanzuri inova ndiyo yakaronga workshop iyi kuti vatiburitsirewo pachena kuti ichokwadi here kana vachitipa mabhuku kana vachitipa zvinotiratidza kuti mari ichokwadi vakatiburi vakatipa mari vakashandisa kana kuti vakazvipa mari yakawanda kudai. Isusu sevagari tiri kuchema nekuti hatina service delivery, hatina mvura kumwe nzvimbo atoona over 2 years mvura isingasvike, marara asi kutakurwa, vashandi vaane over 30 months vasingabhadharwe, masuweji akazara. Isusu takagara kudai tiri kusechitungwiza tiri mushishe kuti dai tawana mari kana kuti dai kanzuru kuburikidza nemari dziri kubhadharwa nevagari yaunganidza mari takwanisa wanikwa tichivakirwawo dhemu redu kuti zvigova zvinhu zvinotirerukira. Ndosaka isusu sevagari tiri kuda kana tiri kushungurudzika nerunyare rekuperwa rwabuda rwemari kuti ngavatibudirewo pachena kuti chii chiri kuitika kana kuti vatiratidzewo magwaro emari yose yakashandiswa.
Mukuru wechitungwiza Residence Trust muzvari Alice Diana Kuvea vari parunhare kuchitungwiza neStudio 7. Kunyange hazvo paine kusawirirana kwakakwana pakati pemasangano akasiyana siyana pamusoro pekuratidzira murunyararo kuburikidza nekusaenda kumabasa kwevashandi. Sangano reInternational Cross Border Traders Association of Zimbabwe rinoyambira vafambi kuti vafambe vakachenjera, richiti kana zvichigona zviri nani kugara kumba. Mukuru wesangano iri vaDennis Juru vaudza Studio 7 kuti sangano ravo rinotya zvakaitika pakaratidzira vanhu munandira, vachiti sangano ravo rakagadzirira kubatsira avo vanenge vasvika mudambudziko vachifamba. Tabata vaJuru kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Tiri kuziisa vafambi kunyanya vanofamba vachida kuyambuka mabhodha, ungave uchipinda muZimbabwe kana kubuda muZimbabwe, tichivayambira kuti vaite izvozvo neungwaru, nekuti kwadedzerwa nevetajamuka pamwe nevanoshanda navo vemamwe mapoka anokurudzira utongi hwejekerere kuti kuchange kusingaendwe kumabasa muzuva ranhasi, musi wemande 1 July 2019.
Sangano renyu charinonyanya kutyira chii vaJuru?
Takaona kuti nguva yapfuura kwakazopedzisira kwaitraita mhirizhonga, pakawanikwa paine kuurayiwa kwevanhu, pakawanikwa paine kupiswa kwedzimotokari, pakawanikwa paine kuparadzwa kwezvitoro, vanhu vachitora zvinhu mukati. Saka ndozvatinotyira izvozvo kuti vafambi vanogona kupindana netsekwende yemhando iyoyo.
Munoyambira vanhu kuti vaitei?
Tinoyambira vanhu kuti vambomira kufamba, uye varambe vakateya nzeve kwatiri tichivaudza kuti zvinenge zvakamira sei. Tichatarisa kuti tine vanhu vedu vachange vari munzvimbo dzakasiyana siyana, kunyanya pamigwagwa mikuru uye mumabhodha, vachiona kuti kungave kuine mhirizhonga here kana kuti kuchange kuine nyararo. Tinokurudzira vafambi vese kuti vagare vakateya nzeve, tichange tichivaziisa kuti zvinenge zvakamira sei, kunenge kwakasununguka here kuti vange vachifamba, uye tichashandisa nzira dzakaita sange nepfenyuro dzesina Studio 7 ana SABC ana ENC ana BBC, tichisanganisirawo mumaWhatsApp groups pamwe chete pafacebook page redu reInternational Cross Border Traders Association, tichivaziisa kuti vakasununguka here kuti vange vachifamba kana kuti zvinenge zvakaoma kuti vafambe.
Pane zvirongwa here zvamuinazvo zvokubatsira vanhu?
Zvirongwa tinazvo zvikusa zvokuti kana kuina vanezenge vawirwa vane dambudziko, vanoiziya namba yavanofona, tichange tichivabatsira. Asi kune avo vari kutonzwa tichitaura zvisati zvaitika, ngavagare vanegera kufamba, vazive kuti hatisati kuvazivisa kuti kwakasununguka kuti vange vachifamba mazuva anasi.
Vanenge vachida batsiro yenyu, vanenge vachida batsiro yesangano renyu, vangakubatai papi?
Vanakuti kana vari muZimbabwe vanotibata pa 0772 344 076 0772 344 076. Kana vachinge vachifona vari kunze kwenyika, ngavafone panhamba yeSouth Africa inoti +27 62 396 6158.
Avo vanga vari mukuru weInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vari parunhare kuJohannesburg kuSouth Africa neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuDaily News mune nyaya inoti Air Zimbabwe iri kushayiwa ndege dzayo nhatu uye inoti haizivi kwadziri. MuDaily News mekare muzvina bhizimisi Joseph Makamba Busha vanonzi vakaenda kumatare dzimhosva kuti Zimbabwe isarambidza kushandiswa kwemari yekunze. MuNewsday mune nyaya pamusoro pekurwisana pakati pemapurisa epanembudziya police station nemaCID ayo akange achida kusunga umwe mupurisa wavaiti anokorokoza zvisiri pamutemo. MuZimbabwe Independent vakuru vakuru vemuZANU PF vakataurwa nevechidiki vebato iri kuti vanoita zveuori, vari kupomera vechidiki mhosva yokushandiswa nevamwe mubato iri vanoda kusvibisa mazita avo. MuKroniko mune nyaya yekurangarira vaJoshua Nkomo avo vasvitsa nhasi makumi maviri emakore vatisiya. Muchikamu chino tinopa watereri we Studio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Kumana. Ngoita time kungoyiwara kumana. Every day. Kumana, Zimbabwe. Nungachinika kungoti hiwe rakumana. Every kapu. Inungotsokera pekutanga. Yariwa 44 zvinonyadzisa. Kuri wange katimu kakaruza kare. Time kamudakare duyo timurisa. Kumana, Zimbabwe. Nasibatinyadzisa mana. Fozerera
mana, Fozerera. Amsa daroba. Mane raga na kawa, wasamaru studio seven. Kuti tiche mari dzavo dzavasina kupiwa dzaita kuti vasatamba game runakidza kudai vatitambe vatisudesa nhasi chaiko hatizi kuti chii mungagona kutombotibvunzira kwavari kuti hei zvagona kuita sei tokumbirawo mukaplaya wote amwe matigonera kuti hei tofunza kuti kuzvaita sei wakumana nhasi kumwe kwese makabva zvakanaka asi pamazousvika pakupedzisira nhasi hei manyaya kutisvodesa.
Makadiri wa samarari wa studio 7 nisitarangu nimetua salani stole ndinongara ku South Africa ku break nji nechichemo changu chekuti Zimbabwe matambira yaita nasi zvinhu zvandiruwadza zvikuru zvekuti ndanisambofungira kuti Zimbabwe icharohwa 4-0 nekongo but nhasi ndasvika pakupirirwa dzimiti pamwe tinomboblema president tichiti president haasibo hapana nezvaari kuita but zvinhu zvacho zvinobva zvatoratidza kuti isu chaivo chaivo mazimbabweni hatina kurongeka pachedu chaivo chaivo because makochi nemaplayers acho vese ana kama black ana knowledge musona ndotoshaya kuziva kuti vange vachitamba bhora rakaita sezvara nhasi nhasi tarwadziwa and ari mangwana bheta vabva vagara vasaenda zvavo kuri because zvinorwadzisa isusu masapota tinenge takatarisa bhora tiizivi iye vechiziva kuti varida kutirwadzisa bheta titogadzira nyika nemari dzese dzavanoenda kutambisa vichibuda kuenda kunze kwenyika nemari vachienda kutambisa nyika ichitambura iye president tinyatsa kuona timu yacho hapana zvairi kuita michi vichinyeba kuti maorias iri kutamba bhora rekutamba bhora pasina kana nezvainotamba ini ndinongotokumhure Zimbabwe sori yenyu zvinoitika president haana kana nemhosva zvinoitwa nevanhu vasina kana nezvavanofunga mene zvaitamba kuti vaitamba chiko kundwa nevakadzi chaivo ndotenda zvangu ndongoti pamberi nachamisa kusvikira tatonga Zimbabwe mebi chazochinja ipapo.
Masora seiko vatepfenyuri westudio 7 nevateereri mose. Ini ndaswera zvangu ndinoitwa Farai ndiri papolopane. Taingodawo kutaura kuti deno hurumende yedu yaikwanisa kubvisa bhondi vombosendeka varutivi zvemari dzavo dzemuZimbabwe sezvo nyika iri mumandondo kudai yomboshandisa US ranga ragara richimboshanda riya vashandi vohora maUS mashop vanhu votenga nemaUS tinoona zviri nani vechimbogadzirisa upfumi hwedu zvinhu zvanaka munyika wochiunzawo mari yavo iya yoshanda zvayo asi zvinhu zvinonga zvanyaka munyika iko zvinovekoma kwakaita nyika yedu ndoona sekuti dino vambosendeka parutivi zvemari yavo iyi mapepa avo anoprinda vambosendeka parutivi tomboshandisa zvedu US iro riri ndopfungwa dzanguwo ndatenda.
Makadini ko vashamarari vestudio 7 nokukwazisai nemufaro neuwandu hwenyu namabasa ose amunoita asi pano pane chinhu chimwe chete chandinoda kuedza kukumbirayo zvehongu paFacebook tinokubatai. Ko paWhatsApp apa madiwo mambotitumirawo mashoko enyu iwawo nhau dzese idzodzo kuti tidziwanewo. Pane nguva yekuti dzimwe nguva kwatiri kunonga kusina masaisai, asi tichikwanisawo kuwana pano paWhatsApp. Chitibatsirai tionewo mashoko nhau dzose idzodzo paWhatsApp. Nokuti radio dzimwe nguva dzanga dziri kure, totoona bedzi dzemangwanani dzeusiku kana kawani. Saka tinotokumbira kuti mutombotidaro tichitombodzionawo zvedu tiri pano hedu paMozambique pano. Ndine Museyamwa Mofu Babasharo.
Mangwanani akanaka vashamari weStudio 7 vanamukomatano akahwande. Ini ndoitwa mukoma David Nduna njitimana ndiri kuno South Africa ndinogara kuChipinge kuZimbabwe. Ndinokutaura ngematambudziko ari kutaurwa demonstration. Zvitori nani havo kuti vanhu vagona kutodemonstrata because zviro zvacho zvakatooma. Dai kunonga kuri kuratidzirawo zvemaonero etinoonawo kune dzimwe nyika dzetinoonawo panapa kuti vanogona kustrika zviri pamutemo, pokutiwo izvo zvinonga zvakaoma. Kukumbirirwa ruregerero kuti vanhu vagona kuraramawo zvakanaka amuna. Dai hurumende yachona yaiti kuti yozovapindirawo vasazoroviwa zvakanyanya kuchaiwa. Tinozotiwozochaiwa manji veshi. Tinokumbira apo kudai vangasa kuchitorawo Rwanda port. Tatenda. Ndiri kuno South Africa kusocha nguve.
Ava vange vari vateereri veStudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asinei chokuita neStudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tinokumbirazve kuti musatuka vamwe uye meseji dzenyu ngadziite pfupi. Tina mameseji akawanda kuno akarebesa mamwe anotukirira atingakwanisi kushandisa. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano revana chiremba vemuSudan rinoti vanhu vashanu vakafa nezuro, vamwe vazhinji vakakuvadzwa zvikuru apo zvikuru nezvikuru zvevanhu vairatidzira muSudan zvichiti hazvisi kuda kutongwa nemauto. Varatidziri ava vanoda kuti mauto akabvisa vaOmar al-Bashir pachigaro vape masimba ekutonga kuvanhu vasiri vechiuto. Mapurisa vanoona nezvokupinda nekubuda munyika kwevanhu kuMexico vanoti vadzorera kuHaiti vanhu makumi masere neumwe vange vachida kunotsvaka upoteri kuAmerica. Vatori venhau vanoti vanhu vazhinji vaedza kutiza kubva mundege iyi panhandere yendege, asi mapurisa akavakurira mushure memaawa mana. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. VaDonald Trump nezuro vakave mutungamiriri weAmerica ari pachigaro wekutanga kushanyira North Korea pavakasangana nemutungamiriri weNorth Korea vaKim Jong-un pamuganhu weNorth Korea neSouth Korea. Vatungamiriri vaviri ava vakabvumirana kutangidza zvekare hurukuro pamusoro pezvombo zvenuclear dzakange dzambomiswa. Asi vezvematongero enyika muAmerica vanoshora vaTrump vachiti zvavakaita hazvina zvazvinobatsira, vachiti vaTrump vaingoda kuonererwa vachitorwa mifananidzo navaKim. Thank you.
matongo gara ikambare dumondo na vachitepo ikambare dumondo vachakawira ikambare dumondo moyo wangu wotashe matongo gara ikambare dumondo na vachitepo ikambare dumondo vachakawira ikambare dumondo moyo wangu wotashe.
Aiwa tinorangarira baba Joshua Nkomo pazuva ranhasi tinongovimba kuti vakazorora zvavo murugare. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Nhasi vaimbo yemutevedzeri womutungamiriri wenyika vaJoshua Nkomo vasvitsa makore makumi maviri vatisiya. Chitungwiza Residence Trust inoti inoda tsananguro pamusoro pemari inoita gumire zvemadhora pamunhu inonzi yakashandiswa nekanzuri kuendesa vanhu kumusangano kukadoma. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tsanonoka Wande ndiri muWashington.